Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu gumiguru 19, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Commission yava muAtlanta inoti inogona kushevedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga kuti vazopa ufakazi. Vanorwira kodzero vanoonekana nemutumbi wemurwiri wekodzero dzevanhu aive nemukurumbira vaWellington Zindove avo vakashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Vanhu vakawanda munyika vochema-chema nekushayikwa uye kudhura kuri kuita mishonga zvopa kuti upenyu hwevarwere vakawanda hupinde munjodzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni iri kuongorora zvakaitika pamirizhonga yakaitika muHarare musi wa 1 Nyamavhuvhu inoti inogona kushevedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga kuti vazopa ufakazi pamberi pekomisheni iyi. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashitaura nevatori venhau muHarare manheru ano mushure mekunzwa ufakazi kubva mangwanani sachigaro wekomisheni iyi vaHalima Motlante vati vanogona kushevedza vaMnangagwa navaChiwenga kuti vazopa ufakazi panyaya yekunzwa utungamiriri wenyika hunoziva zvakaitika kuti masoja azopinda mumigwagwa achipfuura vanhu sezvaakaita. Izvi zvatsinhirwa neimwe nhengo yekomisheni iyi vaLovemore Maduku avo vati kushevedzwa kwavo kunoenderana here nekuti komisheni yavo yapiwa ufakazi hunokodzera kuti vaMnangagwa navaChiwenga vamiswe pamberi pekomisheni yavo.
Vanokwanisa kuuya asi tochitanga kubvunza vari pasi pavo. Kana vari pasi pavo vakataridza kuti havana mineral dzese ndopatinozotsvaga kuna president nevice president.
Vatiwo vari muchiuto vakatarisirwawo kumiswa pamberi pekomisheni kubva musi wa 10 mwedzi unouya pachaenderera mberi komisheni iyi kunzwa ufakazi.
Kubva ipapa kusvika musi wa 25, 26, 27 tiri kumbonofambira dzimwe nzvimbo dzekweHarare, Bulawayo, Gweru, then tozobva ikoko tozoya musi wa 10 November todzoka muHarare totanga kunzwa kubva kumapurisa nemasoja. Apa tauchida unyatsobvunza vakuru vakuru vacho kuti chii chakaitika, mapurisa anga aine mvumo here, masoja anga aine mvumo here, vakashandisirei futi sekushandisa kwadzakaitwa.
VaMotlante vati vari muchiuto ava vakatarisirwa kupa umbo hwavo pajekerere sezvanga zvichingoitwawo nevamwe vafakazi. Mumwe wevapa umbo hwake kukomisheni vaIgnatius Neshava vati tezvara vavo vaIshmael Kumire vakapfurwa nemasoja vari vese vakadonera mutsoka dzavo. Izvo zvavanoti zvakavarwadza zvikuru. VaNeshava vati mhuri yemushakabvu haina kufadzwa nekuvhariridzwa kwakaitwa uwandu hwevanhu vanonzi vakafa mumhirizhonga iyi. Hurumende inoti kwakafa vanhu vatanhatu chete mumhirizhonga iyi, asi vemasangano akazvimirira vanoti kwakafa vanhu vanoda kusvika gumi sezvo vamwe vavo vakafira munzira vachienda kuzvipatara.
Chekutanga chandiri kutaurira zvinde
ngechekuti hatingadezi ma foreigners vanhu vakuru kuze kwenyika kuti tivanyepere pamusoro pezvinhu zvinoitika muZimbabwe kana taona kana ngatibatei pane mungu wenyaya violence kana ichibva kumapata anopikisa havaite voga vanoita nefunding inowanikwa nemacivil society organizations kunana USAID kunana ari koma organizations ari vari international vanopa vanhu ava mari kuti vaite perhaps zvimwe zvinhu zvavanenge vachiti ha ndezvekuti tirwire utongi hwejekerere handiti unoona asi zvavanozoita zvizvejekerere zvinozikanwa ndosaka USAID yakazoti vamwe vakatoba mari vakavakadzimba ikamisa kufanda vamwe mari dzacho idzodzo dzine kuda kwezvinhu zvakaita seizvozvo saka ndozvinhu zvatichiti commission ngaizive kuti violence inoitika muno munyika mumhirizhonga inobva kuma angles akasiyana siyana maingosiyiwa ngavabatwe batweka zvionekwe kuti ndozvinoitika kwete kuti zvisiyiwe zvakadaro vanotipaka mapiritsi enhema yekuti aiwa idai so zvinofamba mangwana asi tavanyepera saka chinhu chakakosha kuvaudza chokwadi.
Mutsigiri weZANU PF vatafadzwa mugwadi vati masangano anoshanda akazvimirira akafanana nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition ane chekuita nemhirizhonga yakaitika muna Nyamavhuvhu sezvo achiti masangano aya anodyidzana neMDC. Hatina kukwanisa kutaura nevemasangano akazvimirira aya tisati taenda pamhepo. Zvichakadai vamotlante vati vachaendawo kune dzimwe nzvimbo dzakafanana nemutare nebulawayo sekomisheni kuti vanonzwa kuti hapana vamwe vanhu vakarambidzwa kufamba here musi wakaitika mhirizhonga iyi muHarare. Vatiwo komisheni yavo yave nehumbo hwezvinyorwa mifananidzo nemavhidhiyo ezvimwe zvezvakaitika panonzi pakapfurwa vanhu nemasoja vakafa vamwe vakakuvara musi uyu apo pakaratidzirwa nevanhu muHarare vachigunun'una nekunonoka kwavanoti kwainge kwaitwa nekomisheni nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuburitsa zvakabuda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevematongerwo enyika nhasi vaonekana nemutumbi wemurwiri wekodzero dzevanhu aive nemukurumbira vaWellington Zindove avo vakashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamunamato waitwa pamba pavaZindove avo vakashaya nechitatu, mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vati zvinosuwisa kuti vaZindove vakashaya nechirwere chegomarara icho chave kupedza vanhu munyika sezvo muzvipatara musina nyanzvi kana mishonga yechirwere ichi.
Uyezve chinonyanyisa kurota ndechekuti denda ramutora regomarara colon cancer muZimbabwe hamuna zvakakwana zvekurapa vanhu. Ndozvimwe zvinorwadza zvakare kuti kana uchinge waita dambudziko iri kazhinji kachona ndo kupera kwazvo. Katinosurukirwa zvikuru, tarasikirwa, tiri kuchema kuti hasi tinoti zorora murugare Wellington Zindove. Ticharamba tichishingaira tichienda mberi nekurwira kodzero kusvika tasvika pari nani senyika yeZimbabwe.
Chiremba zvakare vari mumwe akamboshanda navaZindove vaedga munetsi vati chirwere chegomarara chiri kuwanda munyika uye hurumende inofanira kutora matano ekuona kuti vanhu vaziva nezvechirwere ichi nekukasika.
Tinofunga kuti hurumende inofanira kuti itore matano akati kuti anoita kuti vanhu vagare vachiongororwa nekuti njongonjongo wekurapa kensa chakakosha ndechekuti inofanira kubatwa isati yatekeshera, ichiri pekutangisisa nekuti zhinji dzacho dzinorapika kana ichinge yakasika kubatwa.
Muzvare Gladys Chachwayo avo vakashanda navaZindove kumasangano akaita seZimbabwe National Students Union neCrisis in Zimbabwe Coalition vati vasuwa zvikuru nekushaya kwavaZindove.
Tarasikirwa zvakanyanya is a movement inoda democracy muZimbabwe nekuenda kwaita vaWellington Zindove, asi tongoramba tichingoshingiswa nenzira yavakafamba nayo tichingorambawo tichiendera mberi nepavasiyira.
VaProsper Tiringindi ndemuwe vechidiki vakabatsirikana nezvirongwa zvaiitwa nesangano ravaZindove reYouth Forum.
Zvinhu zvatikanganisa zvikuru sei munhau dzemaerano nokushanda nezvemayouth nokuti munhu aishanda navanhu vakasiyana siyana asingatari kuti unobva kupolitics kusvika pati ipi uyezve anga ari munhu aifarira navanhu saka na sema youth Zimbabwe tinotise vanhu kumasvingo tarasikigwa nenhengo yeyouth forum vawellington zhinji
munyori mdc inotungamirirwa namuzvare tokozani kupe vanixon nyika dzino vati vazindove munhu afa achirwira kuona kuti zimbabwe yawana utongo hwejekerere
hazvichati netsei kuti basa ranga richibatwa nemukomana yatinge tichikwanisa kuriita zvinogwadza ndezvekuti space yanga akabata yemayouth ndiyo yaita kuti even tiedze zvatiri kuzama kuedza kuti tinge tichitora nyika yeko tarasikirwa zvikuru kwazvo
mutauriri wenational constitutional assembly vamadhoc chivasa vatiwo nyika yarasikirwa nemunhu airwira kodzero dzevanhu pamwe neutongi hwejekerere sangano ravazindove reyouth forum rinodzidzisa vechidiki raramo yakanaka munyaya dzematongerwo enyika utano tsika nezvimwe uye vazindove vange vave nenguva yakareba vachitungamira sangano iri vazindove vasiya mudzimai nevana vatatu uye vacharadzikwa mangwana mumusha wekwazindove kubhikita ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema nekushayikwa uye kudhura kuri kuita mishonga zvopa kuti upenyu hwevarwere vakawanda hupinde munjodzi zvipatara zvikuru zvehurumende zvinonzi zvasara nemishonga yakakosha isingadarike mazuva gumi Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera
Sachigaro wePharmaceutical Manufacturers Association of Zimbabwe vaEmmanuel Mujuru vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nenyaya yekushaya mari yekunze
maro materials atinoshandisa kuti tibike mushonga uno munyika tinoda 2.2 million pamwedzi zvinezvi tiri kuwana for the past 3 months takawana 10% asi musvondo radarika tawana almost close to 2 million tinotenga kusouth africa kuindia nekuchina
mashoko aya atsinirwawo namuzvare Emily Nyati avo vanotengesa mishonga muHarare
tinoimporta mishonga yakawanda even inomanufactura yacho locally inoda raw materials which are imported, all of them. We haven't been getting allocations as pharmaceutical sector, even just health in general. I think the major allocation was in April, and then after that, in essence, tingatoda hapana hapana.
Muzvare Nyati vatiwo nyaya iyi yave nenguva isina kugadziriswa.
Nyaya iyi inotanga iye zvino. It's now been like 1.5 years or so, or even 2 years. Tichinyengetedzana. Tichivaudza kuti kuchaita crisis but pasina chakaitika.
Tavabvunza kuti ndeipi mishonga iri kunyanya kushayikwa.
Mishonga yese hapana yatingati iyi ndo iri kuwanikwa iyi because yese iri kutoshayika. Unogona kuwana mumwe mumoshaya. Saka pane vanhu vanonwa tinoti machronic medication ezvinhu zvakaita seBP, sugar, what. Zvinogona kushaya basa kuti wawana one woshaya imwe yacho.
Hurumende inoti iri kuedza kutsvaga mari yekubatsira mukutenga mishonga uye nezuro yakabva vanotenga nekugadzira mishonga mari inosvika mamiriyoni matatu nezviuru zviviri mushure mekunge yambopawo mari inosvika mamiriyoni matanhatu nezviuru zvisere svondo rapera asi chiremba Dr. Rutendo Bonde vanoti mari iyi idonwe remvura mugwenga
sekta yemishonga yega yanga ichitarisira 29 million saka tinozvibvunza kuti vanoprioritiza chii
mukuru wechipatara chemupilo hospital Dr. Solwa Yongwenya vaudza nepfenyuro yezbc nhasi kuti vasara nemishonga inokwana mazuva gumi chete matambudziko aya ndemamwe akatarisanawo nezvipatara zvikuru zvakaita separenyatwa hospital Harare hospital ubh nezvimwe zvipatara zvose zvehurumende mukuru wecommunity working group on health vaitai rusike vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzemishonga
mafamasi mazhinji atinawo ese ari kuti mishonga yavainayo iri kutengwa nemari yemadhora ekuamerica asi ruzhinji rwevanhu vemuzimbabwe havasi kukwanisa kubata madhora ekuamerica nekuda kwokuti vanhu vanotambira mari yavo nemabhonzi nemaRTGS
varusike vanotiwo vamwe vanhu vave kutopona nekuenda kumaprofita nekun'anga
nekuda kwekuti vapererwa vamwe vava kuenda kumaprofita vamwe vava kuenda kudzin'anga vamwe vava kunotenga mishonga kuparallel market ende mishonga iyi ine dambudziko rekuti haunyatsoziva kuti mafake drugs here, mishonga chayo chayo here, ino zinyatoshanda here, poeta njozi nao yekuti vamwe vanozopedzisira vakuzo dambudziko rakuzo kurisisa nekuti kumwa mishonga isingakwanise kurapa dambudziko rawinaro.
Pharmaceutical Society of Zimbabwe iyo inogadzira mishonga inoti inoda mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemashanu kuti itange kushanda zvakanaka. Vepharmaceutical Wholesalers Association vanoti nekuda kwechikwereti chemari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemashanu havachakwanise kupiwa mishonga kwavaiitenga. Vanoti pamwedzi vanoda mari inosvika mamiriyoni masere. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Blessing Zulu.
Vanoshandisa mafuta edzimotokari vari kushoropodza zvikuru mashoko esangano reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA ekuti vamwe vanotengesa mafuta ekufambisa vari kuviga mafuta avo kuitira kuti vagotengesa kana mitengo ichinge yakwira. ZERA inoti vese vari kuviga mafuta vari kutyora mutemo uye vanogona kutorerwa marezinesi avo. Hatina kukwanisa kubata mukuru wesangano reZERA Engineer Gloria Magombo sezvo vanga vachinzi vari mumusangano zuva rose, asi mubatsiri muofisi yavo Muzvare Felicius Sibanda vaudza Studio 7 kuti hakuna mumwe munhu anokwanisa kutaura akamirira sangano iri nezvenyaya iyi kunze kwamai Magombo. Tagona kubata muzvina bhizinesi uye varisa chigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekurima vaJustice Meyer Wadyajena veZANU PF kuti tinzwewo maonero avo.
My point of contention is this. Why can they name them? Because these guys are regulatory authorities, right? Why can they name them? It's simple. Anongoera zera kuti iwe Meyer uri kuita chifiro. Oruku water fuel, you are selling fuel in Forex, yet you are getting allocations from RBZ. Then to put a statement in that fish was shredded. There's no insight around. People are suffering, right? Everyone, they are spending time at you. You productive time at you, but they are you, right? Upon our one, I only return. Time is a repeat on our material. Transport is double. My price is Akira SM, you say. But just at you. Munobwe that fish of storage. Okay, can I get fish out? Then what? Because what is that fish out? How are you rectifying it? Can you rectify a statement?
Saka zvavanofanirwa kunge vachiita veZERA zvii kugadzirisa dambudziko remafuta iri munyika?
ZERA is the licensing authority. Ndo vane mandate, ndo vanolicense ma oil companies in Zimbabwe, ZERA. Vanoita masupervision zvese. Ndo vanozvati ningira nina license kutora kwakati, ningira nina license kutora kwakati. Ano uyano trade, uyano the retailing, vese ndo vanoita izvozvo. They are official, it means they did their investigations here. Kuti pa years, because you can't just come out from nowhere with your official shortage here. Vakaita investigations and then they come up with something. But I'll be surprised kana vangotaura from nowhere.
Saka pavari kurasika ndepapi? Makazvitarisa.
Haina ndingavaudziri basa ravo nechokwadi chose. Iwe ZERA ngavaite basa. Verenga mastatutes avo ese. Verenga zvinova gavena the regulatory authority. And then voimplementa. Ndovanigati zvofanira kuita izvozvo.
Avo vanga vari muzvina bhizinesi uye varisa chigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekurima vaJustice Meyer Wadyajena vachitaura vari parunare vari kugokwe.
Mwedzi uno wagumiguru pasi rose neZimbabwe vari kurangarira chirwere chegomarara rezamu icho chinonzi chiri kunetsa pasi rose nemunyika. Studio 7 nefenyuro yevanhu ichange ichikupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu kubva muvhuro kusvika pakupera kwevhiki rinotevera. Teerera iStudio 7 kubva muvhuro kusvika pakupera kwevhiki rinotevera apo tichange tiri kukupai dzidziso uyezve tichitaura nevamwewo vakambobatwa negomarara rezamu. Tichiitazve hurukuro nenyanzvi munyaya iyoyi yegomarara rezamu rinonzi riri kubata madzimai kunyanya asi nevarume zvakare. Musakanganwa kuteerera Studio 7 kubvira muvhuro kusvika kupera kwevhiki rinotevera apo tichakupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu.
Yeah. Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Aimbove gurukota rezvemitambo mukinya Hassan Wario atongwa nhasi mudare achipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yake zvisizvo mushure mekutora mari yaifanirwa kushandiswa nevaikwikwidzwa mumakwikwi e-2016 Rio Olympics. Komisheni inoona nezvesarudzo muAfghanistan yaendesa mberi nesvondo rimwe chete sarudzo dzekutsvaka nhengo dzeparamende mudunhu rekuchamhembe kwenyika yeCanada, zvichitevera kuurayiwa kwevakuru vakuru vaviri. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, rinoti rakanyorera kusangano revashandi vepasi rose reInternational Labour Organization, ILO, richizivisa sangano iri nezvekutyorwa kwekodzero dzevashandi pamwe nekurambidzwa kuungana sezviri mubumbiro remutemo rehurumende yeZimbabwe. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vakanyora tsamba kusangano reILO mazuva matatu apfuura vachiti Zimbabwe imwe yenyika dzepasi rose dzakasaina chibvumirano chekutevedzera mitemo yevashandi pamwe nekuchengetedza kodzero dzavo. VaMoyo vanotiwo vari kuronga kukwirira kudare redzimhosva vachida kuti mapurisa amiswe kushungurudza nhengo dzavo. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvevashandi Amai Sekai Nzenza kuti tinzwewo divi rehurumende panyaya iyi, asi Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMoyo kuti tinzwe zvizhinji.
Taona nyaya yaitika musi wa11 October, leadership nevamwe across the country vashandi vakarohwa vakasungwa nyaya dzavo dzichiri kumadare vachiexercisa kodzero ravo riri kuconvention 87. Zvinofanira kutaurwa kuILO, saka hazvisi zvinyuwani kana hurumende ichingochora kodzero remushandi iro riri mumaconventions. Iyo hurumende inenge yati inotedzera maconventions akaidayo. Tinotoripota kuILO, saka we have already notified ILO kuti muno tinogona kuvataka ratifya convention yakati seZimbabwe, asi hatisi kuitedzera. Ndizvo izvi zvaitika musiwakati ichi chaitika. Ndizvo zvakaita kukoratidza kuti hurumende haisi kutedzera maconvention inenge yakaratifaiwa yakaisa mutemo wenyika kuti vashandi vane kodzero rekudemonstrata vopetitiona. Zvamuconstitution yeZimbabwe izvozvo, asi in practice hazviitike.
Saka tsamba iyi makaendesa rinhii kuILO?
Yane mazuva matatu yaenda kuILO. Takatovapira nyaya yedu yezvakaitika musi wa11 October.
Saka chii chamunotarisira kubva kuILO kana mavapira zvichemo zvenyu izvi?
Mamechanisms aya akaisirwa kuti nyika dzizive kuti vamwe vari kubata sei nyaya dzemutemo. Umutemo kauyu unenge wakazvipira wega uchiti ndichatevedzera. Saka kuzivisa vamwe zvinotovatsira, because pane dzimwe nyika dzinoti kana nyika yakadai ine rekodi yakadai panyaya dzekodzero dzevanhu, munotogona kushaya rubatsiro.
Avo vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tangatiri kutaura nenyanzvi munyaya dzeupfumi dzekuZimbabwe idzo dzanga dziine musangano wezvemabhizimusi imo muno muWashingtoni.
ndinotungamirira sangano rinonzi CEO Africa Roundtable. Takashika muno musi wa 11 takashikira ku Dallas, Texas. Takaita misangano yakati wandei kwemazuva anokona kuita matatu. Tikazobva ikoko tikauya kuno ku Washington DC. Taita zvemisangano yakati wandei itibatanidza nevanhu vehurumende yeAmerica vanoita mabhizimisi, vanoziya zvemari nevanoziya zvekutengesa nekutengeserana zvinhu muno muAmerica.
Mungati makatambirwa sei nyanya nevanomirira hurumende yeAmerica tichiona kuti kudyidzana pakati peZimbabwe neAmerica kwanga kuchiti shupei sezvo pane zvikwanisiro zviri kunzi neAmerica iri kuda kuti Zimbabwe iite kuti vachiwanikwa ivo vachitambanidza maoko avo.
Tinotenda kuti izvo mafambiro atakaita nekasvikiro takafadzwa nekutopuwa mukana wekuti titaure nevanotungamirira hurumende dzeAmerica. Tichitaura semaZimbabweans, kaonero, kaziviro nekaitiro katiri kuita kunyika yedu. Hongu vanonga vaine maziso avo semaonero avo, asi isusuwo semaZimbabweans ndisu varidzi venyaya tinotaurawo sekaziviro katine kaonero nekaitiro katinenge tichiita kumusha. Asi regai nditi izvo, tichitaura navo zviri kutaridza kuti izvo vakasununguka chaizvo kuita mabasa nesu. Hongu zvikwanisiro zvauri kureva zvinogona kunge zviripo, asi sekatauriro katiri kuita zviri kuita kunge zvisina zvipingaidzo zvakanyanya kuwanda kana tichida kutiite mabasa. Ndokatauriro.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Vateveri vemutambo wenhabvu vave nemaroto efinari yechibuku Super Cup pakati peCapes United neDynamos zvichitevera mubatanidzwa yezvikwata yemasemifinari yaitwa nhasi Maskati. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Dynamos neCapes United hadzisi kusangana mumasemifinari echibuku Super Cup zvichitevera mubatanidzwa wezvikwata zvasara mumukombe uyu waitwa nhasi Maskati. Dimbare iri kutamba netriangle uku makepekepe atisangana neHarare City mumitambo ichatambwa musi wa28 Gumiguru munhandare dzichaziviswa nevePremier Soccer League mukufamba kwenguva. Dynamos neCapes United dziri kutatarika muPremier Soccer League zvekuti vatsigiri vezvikwata izvi vari kutarisira kutora mukombe uyu kuti vaonewo chekuratidza vamwe vavo mukupera kwemwaka. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaShakespeare Maruta vanoti hapana chinotadzisa fainari yemakepekepe neDimbare.
Droye chibuku nhasi ndikuona kunge yakanaka sereke because ndikuona kuti Dynamos ichasangana neCapes. Pakuti handifungidzira kuti triangle ingakurire Dynamos. Ende plus futi haakepekepe nematambira ari kuita Harare City inorova. Saka inini mufainari ndichikuna Dynamos neCapes. Ende ligi iri fainari rinonakidza iyo.
Dynamos yacho iri kuenderera mberi nehondo yekuedza kuchengetedza nzvimbo yayo muPremier Soccer League sondo rino apo iri kusangana neBlack Rhinos muRufaro Stadium nesondo. Sondo rapera Dimbare yakarova Capes United 2-1 ndokukwira kubva pachinano chegumi neshanu kusvika pachinzvimbo chegumi nerimwe chete izvo zvakasimudza mhemberero mumusha wavo. Asi murairidzi wavo Lloyd Chigove anoti hondo iri kuenderera mberi achivimbisa iye kuti vatsigiri vechikwata chake vachafara zvekare pachapera mutambo nechipembere.
Pose pasina Dynamos hapana bhora paZimbabwe. Saka ipo panapa tiri kutori pahondo. Saka tinovapromisa zvakare kuti pacharwiwa, asi panofanira kuwanikwa futi vanhu vachifanira kufara panopera 90 minutes.
Asi mitambo yese yenhabvu yesondo rino yakamira seizvi. Mugovera Mutare City Rovers vs Yada, ZPC Kariba vs Capes United, Ngezi Platinum vs Chapungu, Netroot vs FC Platinum, Chicken Inn vs Blower Chiefs. Nesondo, Dynamos vs Black Rhinos, Triangle vs Herentals, Highlanders vs Blower City, Shabani Mine vs Harare City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tosangana na 8 p.m. pachirongwa cheLive Talk, patiri kutarisa mafambiro ari kuita commission iri kuongorora zvakaitika pakupfurwa kwevanhu vakafa mumigwagwa muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 19 kuMfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ngakathesa amachukela ayadula amakhungi oil kawakho ekhemesi silama BP silama sugar diabetes abonakali kuthazi kuthenge ngeyusa kumbeni ngelokhu zeni ngerandi nxangelamntwana olerandi ngechontsha yini ngiyabuza lo mbuzo.
Iningi kwabulawayo likhala ngokuthi amavinkili athengisa imithi asefuna ababhadale ngedola lemelika okwenza behluleke ukuyifinyelela.
Okwakhathi sike sithi thina kulezana ezingu-60 sibe sesifuna ukuthi omama be-elekthane bona bodwa njengabomama. Kunga-elekthwa at political party level. Omama noma ngubani noma ngubani ovela kusivu society kwama-independence noma ngubani kumele ukuthi nxa befuna ukumelela omama be-apply bese bevotelwa ngabomama.
Abekhomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba yeZimbabwe Gender Commission bathi inani labesifazana edale lephalamende lilokhu lisehla osokudala ukuthi bangene ngohlelo lweproportional representation kuphela. Ukuhlelo woza Friday, umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda uxoxa labeqembu elitsha labasakhulayo elizibiza ngokuthi Code Breakers. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi kwabulawayo likhala ngokuthi amavinkili athengisa imithi asefuna babhadale ngedola lemelika okwenza behluleke ukuyifinyelela limithi. Bakhala njalo langokuthi intengo isikhuphuke okwesabekayo okufana lokuthi sebegwetshelwe ukufa ngababusayo ngoba imikhuhlane abalayo ifuna imithi nsuku zonke kodwa ayisathengeki. Ubathabile Masuku sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi isimo somnotho siqhubeka sisiba nzima elizweni, kwabagulayo khona kuphambili bengatholi ukwelatshwa okupheleleyo ngenxa yokuvala kwamavinkili athengisa imithi kanye lokuthi abala mali yakwamanye amazwe. Amafamasi amaningi asethengisa ngedola lemelika kuphela njalo engela mithi eyiyo edingwa ngabantu kakhulu. Uhlupho olukhulu lubikwa kuyikuswelakala kwemali yokuyathenga phandle kwelizwe njalo akuqali ngabo ngoba labo bevele bethenga ngemali yaphandle. Umnumzana Bolton Mhlanga obeme phandle kwenye ifamasi wehluleka ukuthola umuthi uthi bayalile ukumthengisela ngenxa yokuthi ubephethe i-bond note. Umhlanga uthi maningi amafamasi abevalile kuthiwa basahlolisisa ukuthi balempahla ezinganani i-closed for stock taking.
Ngeke ngazama lapho ukuthi ngethenga umuthi wezinyo kwenye ifamasi. Ngathi ngifika lapha mina dinto ama bond note then bathi bafuna ama US dollar. Mina ama US dollar la adengelayo. Ngizenza ukuthi ngiphume phandle lami ngizame ukuhlanganisa le US dollar lankhona. Kuyabe kunzima ngoba yeyo ifamasi adivuliwe amanye adevaliwe kuthiwa closed due to stock taking.
Ugogo Dlamini uthi sebethwele nzima ngoba bengela mali yakamanye amazwe ikakhulu labo abangela abantwana abaphandle kwelizwe.
Dinogogo vilasakwazi siyalahlwa sila bantwana asizalanga. Kathesi amachukela ayadula amakhungi oil kawakho ekhemesi silama BP silama sugar diabetes abonakali kuthazi ngithenge ngeyusa kumbeni ngelokhu zeni nge rand nganyela umntwana le rand ngeyetshontsha yini ngiyabuza lo mbuzo.
Iningi labanini bamafamasi bathi abangeke bakhuluma lentatheli izindaba ngoba bese sabela ukuthi bengazithezela olulenkume. Umnumzana Johannes Kloet ole pharmacy kobulawayo uthi isimo lesi sedola leMelika saqala kudala lapho bekhuluma ngokulinganisa idola lebond note.
Inkinga ekhona lapha ukuthi i situation lay US dollar has been going on for a very long time. Befaka indaba yebond isiba yona i 1:1.
Isimo somnotho elizweni siqhubeka singamahuhle njalo abasebuzimeni obukhulu ngabantu makhaza ngoba laba ababusayo besithi bengagula baye kwamanye amazwe bechiya uZulu engela mithi. Uhulumende usanda kunika isigaba semithi imali ephose ibe yizigidi eziyisikhombisa kuzigidi ezingamachumi amabili lane ezifunekayo. Ingcosana le ayifiki indawo njalo isibangele ukuthi uhlupho lolu luqhubekele phambili. Laba abathengisayo bazigezile besithi ngabe labo bathenga ngemali yakuleli bebezathengisa ngeyakuleli kodwa akunjalo. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Abe commissioni ebona ngokulinganiswa kwamathuba eZimbabwe Gender Commission bathi inani labesifazana edalele parliament lelokhu lisehla okwethusayo osokudala ukuba bangene ngohlelo lwezikhundla ababekelwa zona ole proportional representation kuphela. Lokho kubikwa kuveza ukuba akulabandla elihlonipha ukukhuphulwa kwaleli nani ngokuvotelwa kwabesifazana. Okunenga lolu daba sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Ngemva komhlangano weZimbabwe Gender Commission wesibili kobulawayo obuhlaziya udaba lwempumela yokhetho, amabandla wonke ezombusazwe ezweni avumelene ukuba ukhetho olwedluleyo belunzima kwabesifazana. Ukomishina Victor Nkiwane uthi uhlelo lweproportional representation kuzamele luqhubekele phambili ngoba ukhetho lweZimbabwe luyancindezela omama abangena kwezombusazwe. Ethi akulabandla elilandela isisekelo sombuso ngenani labesifazana abangena edale loba iziqondiso zenhlanganiso eSADC. Ethi kumele babe yisilinganiso sokwedlula okungamachumi amahlanu ekhulwini i-50%.
Proportional representation iyafuneka ngoba i-one party passed the post okuthi owinileyo sengena abanye bahle basale bonke. Sibone ngani undermine democracy.
Kokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthi sekumele kudingwe indlela zokubona ukuba kuzihlalo zedale lephalamende zonke ingxenye kumele ibe ngeyabesifazana.
I-proportional representation siyayifuna ukuthi iqhubekele phambili kuze kufike isikhathi sokuthi omama labo babe sebe-representwa okulingani labo baba ekumasisilana angu-210. So kwakhathi sibe sithi thina kulezana ezingu-60 sibe sesifuna ukuthi omama be-electane bona kodwa njengabomama. Kunga-electwa at political party level. Omama noma ngubani noma ngubani ovela kusivu society ama-independence noma ngubani kumele ukuthi nxa befuna ukumelela omama be-apply bese bevotelwa ngabomama. Ukwenza ukuthi omama bevotele omama bazihamba beba-represent izinto zabo ngkhona ngayo. Kathesi because omama babehamba ngama-political parties kulokuthi ayi-whipping system. Omama bafika ngale be-whipper. Nxa kule ishu yabomama ofuna ukuyireza nxa iparty yakho ingayifuni ishu yankhona awusenelisi ukuthi uyireze. So kathesi kuza kuba ngcono ngokuthi omama babekwazi ukuthi mina ngithunywe ngabomama ukuthi ngiye ephalamende. So ngizafika ngenza izinto zabomama.
Ilunga ledale lephalamende kobulawayo unkosikazi Priscilla Mushonga uthi i-PR ayikafezi injongo yayo.
Sithe sizacela ukuthi siza support abantu ababefuna ukuthi ngaba yayiyangezelela isikhathi ngoba asikalungisi lokho esayifakela khona. Manxa siyextenda kumele ibisijinji ukuthi izasebenza njani. For example ngeke yaphongubamba ama-political parties kuphela. ngoba kuthi kuthi omama bangeke kuma political parties abazoze bakwanisa ukuthi bangene proportional representation.
Unkosikazi Agnina Samson Mhlanga ilunga ledale leparlamente eChiretsi uthi bafuna iPR iqhubekele phambili
umthetho we proportional representation. Dina naso mama sifuna ukuthi uyengezile siyabona ukuthi othongi so mama siyavumelana uhamba phathi wonke ngenxa yokuthi kusingene kuma constituents into eyasihlupha ngeyokuthi obaba vele basebenzisa imali thina vele asila mali even nxa singangene kuma constituents vele asiphumeleli mina ngimeleli iChiretsi district abantu banivotelayo ngomama.
Osakhulayo uFelista Sincube ongenela umhlangano uthi abasakhulayo abangamantombazana kumele bangachiwa phandle kundaba zombusazwe.
Into ekhona ukuthi thina njengabasakhulayo abangamantombazana singafisa ukuthi sithole uncedo lokuthi sitshintshe imindset yethu kumbe sithole uncedo lokuthi sibe ngama leaders amahle, kodwa konke khona lokho esikufisayo kuqala yithi engqondweni zethu ukuthi thina sifisa ukuba yini, sifisa ukuba ngobani ezimpilweni zethu.
Udaba lwabesifazana labasakhulayo kwezombusazwe ezweni zimqoka baqhubeka belwela amalungelo abo akusisekelo sombuso ukuba amabandla lohulumende bawahloniphe loba nje ngemva kokhetho inani labesifazana abangene edale leparlamente liphansi kuhlanganisa labaphiwe ukukhokhela ingatsha zikahulumende kuthi kubukhokheli belizwe kulomongameli labasekeli bakhe ababili abesilisa. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngumkhuhlane owemvukuzane yebele eye breast cancer awareness month. Ngakho ke umsakazo wakho we Studio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhla ka 22 umfumfu kusiyafika umhla ka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso ku Studio 7 ngo 7:30 ntambama la ngo 6:30 ekuseni kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi awe 909 am 4930 6040 15460 la ku 1885 kilohertz ku shortwave.
Inhlanganiso yamagqwetha akhankasela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights namhla ikhweze udaba lokuphikisa umthelo wesilinganiso sokubili ekhulwini osanda kwethulwa ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube emthethwandaba weHigh Court. Igqwetha lalinhlanganiso uMnumzana Tendai Bithi nguye ohambe emthethwandaba emela olwela amalungelo oluntu njalo ongoyinhlanganiso yeCombined Harare Residents Association uMnumzana Mfundo Mlilo. UMnumzana Bithi uthi umthelo kaNcube lo kawukho emthethweni ngakho uthi kumele wesulwe. Umthelo lo uphatha abasebenzisa amakhadi abo ebhanga ukuthenga kumbe kubhadala kanye labathumezelana imali ama-electronic transactions ngesiNgisi. Akukaziwa ukuthi udaba lolu luzahlafunwa nini ngumthethwandaba.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Kuhlwa iLife Talk lamhlanje sikhangela okuphuma ekuhlaleni kwedale lekhomishini ecubungula imbangela yodlakela oluqhamuke ngemva kokhetho okwadutshulwa abantu abayisikhombisa bafa ngebutho. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi ezibona ngokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo zomhlaba zixwayisa ukuba uhlelo olukhuthazwa ngabebhanga lamazwe omhlaba ele World Bank lokwakhiwa kwamadamu amakhulu kwele Laos nxa lungahlelwanga kuhlelo lakho okudala ingxaki enkulu kulelo lizwe. Umongameli Jovenel Moise wale Haiti ugcizelele ukuzinikela kwakhe ekulwiseni udubo lwenkohlakalo elizweni lakhe. Utsho lokhu ngemva kokutshengisela kwabantu besithi bafuna ukuba kwazi ukuthi imali yaya ngaphi eyokusetshenziswa kwezinye inhlelo. Umoise ubesenkundleni yokukhulumisana eTwitter esithi uhulumende wakhe usacobongula labo ababikwa abachaphaza leyo mali bangafunyanwa belecala bazajeziswa kanzima. Inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe ithi imali edingwa yimuli eyodwa ukuthi iziphilise ngenyanga e-poverty datum line isikhwele ngamadola angamachumi amathathu kusukela kunyanga kaNcwabakazi kusiya kwedluleyo kampandula yafika kumadola angamakhulu ayisitshiyagalolunye lanye i-$591. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Comfort Muchekeza uthi sokunzima ukuhlela kuhle imali le njengoba intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka kumbe isehliswa nsuku zonke elizweni.
Sithi nxa umbele 591 sikhuluma ngeminimum yokuthi at least leyi umuntu will make ends meet. Nxa kukhulunywa ngepoverty datum line isikhathi esiningi iya-excluda lawa ama-luxury ngikhonokho okuningi-ningi. Bathiya bethu ukuthi umuntu aphile nje ethola ama-very basic necessities ukudla sikhangelela indawo yokuhlala kuma-identity suburb sikhangelela ukuthi layo every month bayasave mbijana yama-inisethi ukuthi kufuna umuntu ufuna ukuya esibhedlela sikhangelela layo ukuthi uyasave mbijana ekubhadalela abantwana for i-basic education.
Lizayilungisa nini njalo ukuthi ilingane lokukhwela kwentengo yempahla lokho kukhona?
Thina siyareviewa every month lama monthly reviews but while isi ama-surveys uyikhela ama-surveys every week yenza ama-surveys then at the end of the month si-average ama-weekly surveys lawana. Like what I said, with the first cut, we told our kids to lay in the West, we are paid for food. Which the following week, we told our kids to be ashamed. We are going to give you an example. Last week, I guess I told our situation in the world, we said, if I took 8 year rise for almost $7. But that is not the time, and I said, the average of $4. Last week, we told our kids, we said, summer cooking oil, 2 liters. Ngama $9 kathesi amashopu nxa ekhona uyathola ukuthi bathengisa nge-$3.99 siyabe singa-P2P figure yethu ngama-service e-one week siyabe sikhangela ukuthi what is the average monthly trend yama-pricing. So sikhangela ukuthi end of October siyabe sesikompayila enye figure iyakwanisa ukuthi iqanse ukudlula lapha yakwazi ukuthi ibe khonapho or iyehle depending ngokuthi i-marketing konda njani kuma-demand lama-supply.
Lo mnumzana Comfort Muchekeza isiphathamandla senhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe sixoxelayo ekobulawayo. Umqaqashi weqembu lebulawayo City uBekithemba Ndlovu uthi abafana bakhe bawulinde ngabomvu umdlalo wangensonto abazawudlala leqembu leHighlanders enkundleni yeBarber Fields kobulawayo. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ndlovu uthi amalungiselelo eqembu lakhe ahambe kuhle kakhulu njalo abadlali bakhe bonke batshengise ukuba namadlabuzane kakhulu ngesikhathi bezilolonga. Uthi khona ukuba iqembu leHighlanders ngelinye lamaqembu amakhulu elizweni yikho kwenza bonke abadlali babe lo mdlandla odlala ngensonto.
Molangana abafana bonke bafokasile bayimelele bayilindile igame
le Highlanders njoba sikwazonke ukuthi Highlanders ithimu enkulu kakhulu lapha eBoland eFields mapho so akula umuntu ongafuni ukudlala against Highlanders and udlala against Highlanders ukuthi uthi uyabubukelwe ngabantu abaningi kakhulu and if you perform against Highlanders akwazi ukuthi kuyini ongenzakala
iqembu lebolayo sithi lihleza endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane le miklomelo elithumi lathoba munemunye kusele imidlalo emihlanu ukuba imidlalo yalonyaka yesigaba sekasilaga Premier Soccer League ifike emaphethelweni njalo iqembu lebolayo sithi kumele linqobe kuyo yonke ukuze liyale lilokhu lilethemba lokwala lidlala kusigaba sePSL. UNdlovu uthi yena iKF libekhona kudedelwa imidlalo yeqembu lesizwe lilakhe ukuba liphazamise abafana bakhe bona abanqobe iqembu elilwisa ukuphakamisa isicoco eseligi elengeza iPlatinum Stars emdlalweni wabo olandelwa yilo wangempela viki elandelayo.
Ibrekile ingabe isiphambanise kakhulu ngoba thina ngokufuna wethu ngokufisa wethu besifisa ukuthi aluva sithe siqeda ukudlala lengeza iPlatinum igame yeHighlanders yalandela ngeviki yakade ilandela yona liyana. But akusabanga njalo sihlezi 2 or 3 weeks siku break so thina ngokwethu kusifisele emuva because bese singene kufomu yokuthi yokuzaba nzima ukuthi kube le team akade zasimisa.
Kumidlalo eminye eliselelayo kusizini yalonyaka iqembu lebulawayo City lizadlala leZPC Kariba, eleyada, eleKFC United kanye leMthare City. Kweminye imidlalo yesigaba seCasilaga Premier Soccer League ekhona kulimpela viki iqembu leZPC Kariba lizadlala leKFC United enyamunga. Iqembu lengezi Platinum Stars lizancikilana leChapungu eBaobab. Iqembu leNicroot lizadibana leFC Platinum ngaseAscott. Iqembu leChickenini lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseLuveve. Yonke le imidlalo yakusasa ngomgqibelo ukuthi ngensonto iqembu leMthare City Rovers lizadlala leYada ngaseVengere. Iqembu leDynamos lizatshana leBlack Rhinos ngaseRufaro. Iqembu leTriangle lizemukela eleHerentals ngaseKibo. Kuthi eleJapan Mine lizadlala leHarare City ngaseMaclass. Wolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu uhlelo lokuba amaqembu basele kumncintiswano weChibuku Super Cup azadlala njani kusigaba sesemifinal luqhutshwe namhla esikolweni iHarare. Njalo iqembu leHarare City lizadibana leCapes United kuthi eleDynamo sizadlala leTriangle. Inkundla okuzadlalelwa khona limidlalo ngkhona zizatshelwa uZulu. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda uxoxa labeqembu elitsha labasakhulayo elizibiza ngokuthi Codebreakers abadabuka kuntuthu ziyathunqa koBulawayo njalo bacula umdumo weSoulful Hip Hop.
Ma Biggie wonke ngalesi sikhathi silethulela izingoma zabaculi baseZimbabwe abanye basaxathula abanye vele liyabazi nampo abanye ke abatsha beqoqoda enkundleni.
New school girl, I got a crush on you. Know that I'm not your type, I'm just an old school boy. Take my, please let me be your man. Promise I'll love you, girl, in an old school way.
Salibonani lonke. Minika malami ngu Sikia. Wago Bulawayo, eZimbabwe. O sebenza leqembu okuthiwa yi Codebreakers. CPS Codebreakers.
Leli qembu libunjwe ngamajaha asakhulayo bese sikolweni. Abantwana ngibamangala ubana ke bebancane kangaka baqale njani ezokucula.
Thina nje ama Codebreakers siqale ubuntu zokuhlabela early 2016, like yikho lapha esihlangane khona sonke sababathathu ama Codebreakers sibathathu. Saqala into zethu zokuhlabela kwangale officially to record. Recorder e studio of Just Pace Records. I Just Pace Records lay ikhona apha gichi kobulawayo.
So let's be patient in our ancient love and make it happen.
Lushalo lakho ke mlalelo thandekayo uhlelo Hoza Friday lama Code Breakers ke abahlabeleli abasacathulayo abahlabelela abatsha bona ke basebenza njani labanye ke lapha ke kwezomculo
kusizazama ukusebenza labantu abaningi abahlukeneyo abanye babesinegisa khona kyanta. How do we establish ourselves? And of which manager ukuthi sisebenze le artist ele Zimbabwe elikhulu ele hip hop okuthiwa ngostana elihlala eHarare.
Kulezi nsuku abahlabeleli abaningi imiculo yabo ke kayizwakala ukuthi icula ngani. Laba ke ababa Code Breakers bathi ke owabo ke umculo ngokuthi balelizwi abafuna ukulitshela laba abalalelayo.
Thina ke Code Breakers lesifiso sokuthi I want to in music yethu like communicate lawo nge music yethu ngoba thina ingoma esizenzayo ziclean zile message sebe samuthi sifikelele sisama ukuthola abantu sama ukufika ukuthi music ekhona kwansi ukunja ukuthi ithole ithinte inhliziyo zabantu.
Kunsa ke ingoma ezimnandi kanje ku Studio 7. Lezi ngoma phela abantu babethanda ukuthi babezazi ukubana bangazithola kanjani ukuze baxhasanelani bali support.
Thina imusic yethu iyakhulu siyifaka kobo itholakala ku YouTube le SoundCloud. Buku sikhona njenge CBS Nation 2. Twitter sikhona njalo njenge @CodeBreakers GA3. Ku Instagram Code Breakers Nation. My daddy didn't even notice. How did it feel when you knew you were ahead of me? I gave you love, I gave you trust because you paid me. Out of everybody.
Besila ma Code Breakers. Kuloluhlelo. What's up? Oh, the Friday. Isikhathi sangona bakwethu sesidliwe ngumangoye. Ngithi kini libe lempela sonto eli chukela. Hey, come on, we're going to Jesus Banda. Bye-bye.
You can fake your love and break my heart. You can take your sword and stab my chest. You can tie me up and break my bones. I'll heal so fast, like Wolverine. You can fake your love and break my heart. Can take your sword and step my chest. You can tie me up, break my bone. I'll heal so fast, like Wolverine.
They told me never cross an ocean if they wouldn't cross the paddle for you. Take a bullet for the people, for the battle for you. Too many people love your folly, but they don't value you. That's why they never know you, never see your delicacy. I'm sick and tired of people always trying, pulling me down. Try to grab my fate and always try to wish for my crown. But whoever tries to bring me down is already beneath. So I always give him chills, I see the head is gnashing teeth. To be frank with you, man, I've been counting losses since birth. I've been feeling like the most unlucky kid on this earth.
Now I tell the world to watch my story paint up on these walls. Watch me go through all this game and live in my club.
Yebo ke lapho lizwa iqembu labasakhulayo elizibiza ngokuthi Court Breakers. Bona ke badabuka kwentuthu ziyathunqa kobulawayo bacula ke umdumo okuthiwa yi soulful hip hop. Silethemba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni we Studio 7. Hayi ke isikhathi savume kuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.